Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 16 2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga mangwana vanhu vatanda vanenge vafira mazuva mairi pafomu yekareti nekuti mari yacho haisi kukwana.
Vana chiremba, vana mukoti nevamwe vanoshanda muzvipatara voronga kuramwa mabasa svondo rino nenyaya yemari dzavari kutambiriswa nehurumende.
Kwatiri kuenda kwacho saka vana baba tiri pari manhanzombe. Atitoziva kuti totarisa kupi titongoramba takatarisa iko kudenga kuna ishe wedu kuti atipewo zvekuti tive vanhu vane tariro
nhasi Zimbabwe inobatana nevamwe pasi rose kupemberera zuva ravana baba kana kuti Father's Day vechidiki vopembererawo zuva Day of the African Child Vaka batanao ni dzimwe nyika dzemu Afrika. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba, vana mukoti nevamwe vashandi vemubazi rezveutano vari pasi pesangano reHealth Apex Council vanoti kutanga svondo rino vanenge voshanda mazuva mashoma sezvo hurumende iri kukundikana kugadzirisa nyaya dzavo dzemari yavari kutambiriswa. Vashandi ava vakatosuma bazi rezveutano nezvenyaya yekuti vanogona kutanga kuramwa mabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Kunyange hazvo gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti hurumende iri kusara iine mari yakawanda pamwedzi zvino hazvina kumira zvakanaka kuvashandi vayo nenyaya yekushaya simba kwemari yeRTGS yavari kutambiriswa. Mukuzeya nezvenyaya yekuda kuramwa mabasa iyi tabata mutauriri weHealth Apex Council vapanganai Chivese.
Vashandi vari pasangano redu mushure mekunge tapanotisi vegovernment kuti vakaitika industrial action kana mari yedu yemukoro isina kuwedzerwa vachatanga kuuya kubasa izvo zvemberi takabvumirwa togona kuuya 3 days pasvondo asi kutanga mangwana vanhu vashanda vanenge vafira mazuva mairi pasvondo rekareka nekuti mari yacho haisi kukwana.
Hurumende yanga yapindura here pane zvamakavanyorera kuti muri kuronga zvamuri kuita izvi?
Hapana chatichapindura pane zvese. Takangosiyira pakuti vakati vakumbodzokerawo kumaprincipals vanonzwa kuti mari yacho inokwanisa kundii inowanikwa papi saka mindira haisati yauya. So chiri kuitika apa inyaya yekuti ndara chaiyo yapinda muvashandi vese havasisina mari yekushandisa kuya kubasa nekutenga zvavanoshandisa kudzimba.
Saka semaonero enyu munoda kuti muwedzerwe nezvikamu zvingani kuti mukwanise kuita basa zviri nyorewo?
Isu hatisida kuwedzerwa mariba. Tiri kungoti kupera kwakaita October 2018 taitambira mari inonzi maUS dollars. Saka tiri kusemuenzira kuti kana munhu aingotambira 300 yake hurumende yakazoona zvakakodzera kuti paitswe inonzi interbank rate zvichireva kuti pavakafara TGS vashandi vakaramba vachitambira mari yeUS iyo yaRTGS. Saka isu tiri kungoti hurumende ngaingoenzanisa mari yedu kudzokera paUS yavo riripo yoshandisa interbank yopa mari munhu kuti yanzi yaRTGS hapana chawedzerwa ingori zvechiri kuapplywa.
Saka masangano ese ari pasi pemubatanidzwa wenyu ari kutenderana nedanho here?
Iri danho harisi kubva kune isu vatungamiriri, idanho riri kubva muvanhu vari kutoti iyo ndo vakundikana. Saka zvichireva izvo kuti musi wechishanu takasangana nemaassociations ese kuti zvaexpire kuti zvaiitika musi weThursday yeno tochiti vanhu ndopavakapa chemo chekuti manje kana hurumende isati yapindura tichimirira kuti vachapindura mune zvakanaka tombokwanisa hedu kufanira kushandisa mari shoma iyoyo kuuya kubasa asi inopindura nemazuva maviri chete.
Mutauriri weHealth Apex Council vapanganai chivese vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vashandi vekambani yeZesa vari kutiwo vari kuronga kuramwa mabasa nekusamira zvakanaka kwezvinhu. Rimwewo sangano revarairidzi rePTUZ rinotiwo riri kuronga kubatanidza varairidzi vose kuti varatidzirewo nenyaya yemihoro. PTUZ nevamwe vashandi vehurumende vasiri mubazi rezveutano vari pasi perimwe gungano rinonzi Apex Council. Gurukota rezvemabasa Amai Sekai Nzenza vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vachipinda musangano kuGeneva, Switzerland, uko kuri kuitirwa musangano weInternational Labour Organization. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wePTUZ vatakavafira zvou.
Chatinoda kuti tiite vhiki rino iri ndokuti tiite mameetings all stakeholders, particularly all the unions, and agree on a modus operandi. And modus operandi yedu inofanira kuti musi watinenge tataura kuti tsvatsva muzvikoro muri virtually empty hamuna kana ticha. Saka vhiki rino mazuva ari kutanga mangwana nechipiri apa vanhu vachienda kunotora pei vachidero ndokumobilaiza kuona kuti musi watinozotanga wacho muzvikoro mese hamuna kana varayiri. Saka tikazotanga vamwe vanoenda kunotsvaga tumari itoto. That impact will not be felt, and by the time I think about a regroup government, even they have come up with other methods, you could it vary the funds. So in the room of our kuti, a pasta to fight a misangana yakakura, zikirino no teacher misangana yakakura, yema teacher union, teacher agree on the modus operandi, muzvikoro, muchifamba one ma teacher unions as a supervisor, varairidzi, kuona kuti vari kumobilaiza vamwe vavo. Saka pazvinotanga zvinofanira kutanga zvino mutsindo chingatobuda chingatobuda kufozeu efederation yemateacher union, and those are to encourage out all teacher union leaders must meet. All teachers also in schools must mobilize across the union divide so that when we start with vigor, enthusiasm and the impact to the government, we must have very minimal days but maximum effort to ensure that we make maximum gains and minimum losses. Tikangotanga negoslo hapana chinobuda.
Asi zvino hurumende inganzwe sei zvichemo zvenyu kana imusina kubatana?
Ndinofunga kuti ma-unions that matter atabatana. We have kick-started ma-negotiations. Hatatanyaisa kuti tisike pamuzongoza. Asi by Wednesday zvinenge zvapera ma-negotiations kuti toenda sei mberi. But ndinongotaura kuti hapana chauviri chinobuda muApex Council. Vanongovawo vanhu vanenge vatotumwawo nehurumende kuti tiendai munodisturba zviri kurongwa. Apex Council haina chainobudisa, chinobudisa maunions zvikuru sei ari avarairidzi. Ndo anofanira kuti achibatana ataurirane kuti toenda kumberi sei. Because unonosangana kuti Apex Council noumwe munhu asingakwanisi zvake kuti aende kustrike because anoziva kuti kuenda kubasa kwake anenge achiita mari, unenge achiita madhiri ikoko. Tinoda vanhu vanobva muteaching fraternity vane zvichemo zvakafanana ndo vanganzwisisana. Ichi chinonzi Apex Council idhongi rakafa. We cannot continue tichingorova dhongi rakatofa zvaro tichifunga kuti ringawedzera speed. Haritinai. Ngatisiyanei naro nderehurumende.
Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zvou vachitaura vari parunare kumasvingo atinokwanisa kubata Amai Cecilia Alexander vanotungamira Apex Council sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa.
We love you. It's a pressure. Now we're shifty.
My Instagram. Ndapata mazita. Ndapata munu wepe mazita. Choro chadida pazita pata. Vari pazita pata. Kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada Makaterra Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose kupemberera zuva rekutenda mabasa anoitwa nana baba kana kuti Father's Day. Vakawanda vange vachinyora pamadandemutande akaita seFacebook vachitenda vana baba vavo nekuvarera kusvika vakura. Mukuziya nezvezuva ranhasi nemabasa ari kuitwa nana baba muZimbabwe, tabata Reverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist Church.
Zvakaita zvinhu kutongoti vana baba tisunge dzisimbe, zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka. Zvese ugaro hwedu, maonero edu atiri kuita zvinhu, kusanduka kwazviri kuita nekukurumidza, kwatiri kuenda kwacho. Saka vana baba tiri pari mananzombe, hatitoziva kuti totarisa kupi. Titongoramba takatarisa iko kudenga kuna Ishe wedu uku kuti atipewo zvekuti tive vanhu vane tariro, nokuti kwose tatarisa hatina kuona kwatingawane tariro, nokuti zvinhu zvese zvakasunga. Asi kungoti tinonzwa kuti kuna ivo Ishe anozarura kunyange pasina gonhi chairo rinoitwa ipapo rigozaruka, achitifambisa achitipa. Zvino tiri kungorarama wani kunyange zvakaoma kudai. Saka hapana chatingatyi, nokuti tararama nguva yakareba zvinhu zvisina kumbotinakira, asi tiri kungofamba. Saka ngatisadzokera kumashure kana kutarisa kumashure, asi kungoenda mberi tichiziva kuti usiki wedu ndiye chete anogona kutikundisa. Hapana zvemumwe munhu angatiti achauya neruponeso kunze kwevababa vedu vari kudenga. Chete chete ndozvotongotarisira izvozvo. Otherwise hapana chimwe chinhu. Shamwari, vadikani vose vakundikana, asi iye musiki wedu haakundikani.
Vanhu vanokunzwai muchitaura paredhiyo yedu kwenguva yakareba. Imi mune mhuri yakakura sei?
Ndine vana vatatu. Mukomana ari kusouth, musikana ndimai vakarorwa vari muno, nemumwe mujaya ane makore makumi matatu. Rasinijayakaivo ari muno. Saka ndo vana vandinavo ivavo, asi vazukuru vava 6 months.
Aiwa, mhuri iri kukura. Aiwa, neniwo kuno kustudio 7 ndinoti vakadenge mhuve nezuva rakanaka patinenge tichirangarira vana baba.
Okay, aiwa, tinotenda zvikuru nokutikurudzira.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist vange vari parunare muHarare. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove, nhasi muchirongwa tiri kuHarare uko tichikurukura navaObey Sithole, avo vanove varisa chigaro wevechidiki mubato reMDC, tichikurukura pamusoro pezuva reDay of the African Child. Ngatiendei kuna vaSithole tinzwe zvizhinji. Alright, vaObey Sithole, tinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Makadenyu mukoma?
Ndinofara, makasimba here mukoma?
Aiwa, tikufara, tikufara. Nhasi ndiro zuva rakakosha vechidiki vari kuZimbabwe, kuSouth Africa, vari kuAfrica vari kucherechedza zuva reDay of the African Child. Tiudzeiwo maonero enyu pamusoro pezuva iri.
Zuva iri izuva rakakosha chaizvo, especially kune vechidiki vari kurarama muAfrica pane dzimwe nguva. Notizva ratinocherechedza kana kurangarira vechidiki vakazvipira kumakore apfuura kuti vachisimuka vachiramba udzvanyiri hwakange huripo panguva iyoyo. Saka zvinotipa kurangarira nekutipa chitsvambe kuti vechidiki vari kuraramawo panguva yanhasi takatarisanawo zvekare neudzvanyiri. Chii chatinofara nge tichiita kuti tigone kusunungurawo mhuri yeZimbabwe? Saizvozvo tinoziva kuti vakange mune gore 1976 apo mastudhenti airarama mukati menyumba yeSoweto akasimuka ari musi wa16 zvino achiti aiwa zvakwana. Nokudaro vakasimuka achiti havachadi kuti zvakange zvichiitika panguva zvezvivambe zvichienderera mberi. So isusoti mukati menyika ino yeZimbabwe tinoona kutizva rakatikoshera notinotipawo kurangarira nekunzwisa kuti tiri kuraramawo munguva yekuti zvakaoma. Saka tatora mukana iwowo kurangaridzana kuti kana vamwe vakambozviita tichinotadzawo kuitawo zvimwe chete zvakaipawo. Kana vechidiki vakasimuka vachiti zvakwana, tinotadzawo kusimukawo semhuri yeZimbabwe mugore ranhasi munguva yakaita saino chinyi. So ndomubvunza, ngatiri kubvundana, tiri kukurudzirana kuti sevechidiki nguva yakwana, zvino tibatane sosi mukane zvimwe chete nekuti utungamiriri unobatira kana tinodzvanyirira mhuri yeZimbabwe uchimbozorodzwa.
Imi sevechidiki vebato veMDC ndamboonawo kuti mamune chirongwa apo mamuchikurukura nezvezuva iri, muungatiudzawo zvizere pamusoro pechirongwa ichezvo?
Izvozvo, tingangoti sisi sevechidiki veMDC takaona zvakafanira kuti zuva iri tiricherechedze muprovinsi yoga yoga. Zvanga tiri kutaura ndezvekurangaridzana sekumbotaura kwandaita kuti patakamira pano seZimbabwe patakatsika ndizvo tine zvakawanda zvisiri kufamba nebharakwazo. Tikatarisa ingava nyaya yedzidzo education, munoona kuti bumbiro remutemo rinoti dzidzo ikodzero yemunhu wose. Asi pakuitwa kwazvo dzidzo achisiri kodzero yemunhu wose nekuti pari kudzura mari dzachona dzemafizi, saka vashoma vagona nge vachiwana dzidzo nokudaro achisiri kodzero. Asi muchirungu ndingati yava privilege. Tikataurawo zvekare nyaya yekuti utano chaiwo, tikatarisawo mubumbiro rimwe chete randava nezvaro, utano unonzi ikodzero yemunhu. Asi mukuitwa unovata utano haupo, mukaenda muzvipatara mishonga hamuna. So ndozvo zvakatiri kurangaridzana. Tabva taona zvakafanira kuti nevechidikiwo tigone kusimuka tichiti aiwa matambudziko aya zvaaripo saizvozvo pane chinhu chinofanira kuitwa. Chinova chinhuze kusimuka takabatana pamwe chete tichachirirangwe kuti aiwa ZANUPF nguva yayo yekutungamirira kana kuti nguva yayo yekutonga yakwana. Takuda utungamiriri utsva hunotendera kuti dzidzo iwanikwe nemunhu wose, kuti utano huwanikwe nemunhu wose. Tasiwo kumagumo tavimbisana sevechidiki kuti ino mwedzi watirino mwedzi wekutigone kutora masimba edu tiratidzira kuenda mberi, kuratidzira kuti utungamiri hwezambi sahatichadi takuda utungamiri hutsva. Saka mazuva anoteera muchationa tichiratidzira.
Nguva ndiyo yakudyanana, saka tongopedzawo chirongwa panapa. Asi ndokubvunzai mubvudzo wangu wokupedzisira, mabata nyaya yekuratidzira, imi nemaonero enyu kuratidzira uku kuchabatsira here? Nekuti hakasike kutanga vanhu vachiratidzira munyika zvinhu zvisingabudiri.
Aiwa, regai ndikutaure kuti hapana chichakuonesa kuti kuratidzira uku kubudirire. Mhaka nechikonzero kuratidzira panotarisana kuti hauchisiri kuti vanhu vari kuda kumirira kunzwa shoko romunhu, asi zviitiki nemaitikiro ezvinhu munyika yeZimbabwe ari kutogofa vanhu kuti varatidzire. Ndikakutaurai mukoma vangu kuti nzara yarova zvisakarurama mukati menyika yeZimbabwe, mungasatendera neni. Asi ndikakutaurai kuti bvunzai kunyange nedzimwe hama dzenyu dziri muno kuti nzara chinhu chasunga vanhu mbira dzakona. So izvozvo zvazvine zvichatuma vanhu kuti vasinge newandu wavo vachiti aiwa zvevamunangagwa pamakadya ipapo pakwana yanguva yekuti hurumende itsva ichiuya inogadzirisa nhunha dzine vanhu pari zvino. Mazobvunza mudzo kuti zvinonoshanda here? Regai nditaure mazwi echirungu mashomanana ekuti chandinoziva nekunzwisisa ndechekuti people power is stronger than people in power. Saka isu patiri kuzosimuka neuwandu hwedu sezvatiri kuita mazuva anoteera mashomana, muchaona kuti naivowo varimo muzani vavachana kuti aiwa havachagoni kumisa chimoto ichi, havachagoni kumisa raningati wave reprotest, wave of demonstration.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Mukoma Obey Stonet, tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa.
Aiwa, ndinokupinda mukoma mai.
Mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki paStudio 7, munokwanisa kundinyorera ipapo. Tosangana nemusechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mike. Svondo rinoya tinoimba kuti tichabatawo vamwe vechidiki veZANUPF kuti vatipewo pfungwa dzavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Asi iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba
rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tina senior pastor Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church yokuDurham kuNorth Carolina. Chandingade kuziva kuna Dr. Gumbo ndechokuti vanotii kuvatendi vavanoona vachitambura vachinetseka asi vari vatendi vakasimba kupfuura vazhinji muchechi mavo? Dr. Gumbo,
tinotenda nokuti pamukana uno hazvina mhosva kuti upenyu hunogona kuoma Atina kumbosikirwa kuti zvinhu zvinge zvakangonaka nguva dzose. Tinofanira kungotenda kuti Mwari anesu munguva dzakanaka nemunguva dzokuoma kwezvinhu anenge achingove nesu. Kunyange tiri panguva dzepamusoro pegomo anenge akangonaka. Kana tava futi munhu asime gomo akangotinakira. Saka ndinokurudzira vatendi vedu kuti ngavave netariro nguva dzose mukuoma kwezvinhu kana mukunaka kwezvinhu. Ngatingozivai kuti Mwari anogara ari Mwari.
Zvinhu zviri kuitika munyika mazuva ano zvinokanganisa here pfungwa dzevanhu kana tasvika panyaya dzekutenda?
Mungu, zvinhu zvinoitika zvinokanganisa pfungwa dzevanhu. Zvinogona kutovabvisa vamwe pakuona kunaka kwaMwari. Nekuti isu sevanhu takasikwa nomufananidzo waMwari. Kana tichiita zvinhu zvatinoita zvakanaka kana zvakaipa, vanhu vanoona Mwari kubudikidza nesu. Saka vamwe vanogona kutokanganisika kuti kana Mwari ariko, sei zvakadai zvichiitwa nevanhu, zvikuru vanoti vanoziva Mwari. Nekuti nyika yataakurarama iko zvizvi, hauna waunobvunza asina chechi yake. Umwe noumwe unenge achikuti ndine chechi yangu. Saka vari kuita zvakaipa varipi kana vanhu vose vachingopinda chechi? Kureva kuti izvo iye su wacho anonamata, iye su wacho tinoti kuna machechi, iye su wacho anoti tinotenda. Tisu tiri kurarama upenyu nokuita zvinhu kune vamwe zvinogona kuvabvisa pamberi paMwari.
Sei Mwari achirega zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vanotenda?
Mwari havasiwo vanounza zvakaipa kwatiri. Ndochokutanga, Mwari vanogona kubvumira wakaipa kuti aite zvakaipa kwatiri. Vanogona kubvumira izvozvo. Asi chokwadi chiripo ndechokuti kunyange zvakaipa zvichiitika matiri, Mwari vane nzira yekutibudisa nayo muna izvozvozvo. Saka pane dzimwe nguva tinogona kufunga kuti ndafirwa zvakadai, nhambo dziri kungoramba dzichinditsikirira. Asi Mwari haandionewo here? Aiwa, Mwari anokuona, Mwari anoziva. Nerimwe zuva uchacheuka sure uchiona kunaka kworuoko rwaMwari. Asi ndinodzokororazve kuti izvo, uri mukati menhamo namatambudziko akadaro, usave hopeless kungoti ndakungozvirega, ongoramba. Aiwa, tarisa kuti chii chauinacho, chii chimwe chaungagona kuona chinogona kushandura situation yako. Wobata chinhu ichocho, Mwari vokuropafadza nechauinacho, unotoona upenyu huchishanduka.
Dr. Gumbo, pane vhesiwo here yamungada kushiyana nevateereri vedu?
Ndingada kutiko ndingoyeuchidza vanhu nyaya yaAbraham paakanga anzi naMwari, siya vanhu vokwako uinde kune imwe nyika ndichakuropafadza. Tine vanhu vakawanda vemuZimbabwe vakasiya nyika yeZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika kuti vanotsvaka kurarama. Asi ndoda kungokurudzira vakasiya nyika vachienda kune dzimwe nyika kunotsvaka kurarama kuti pane nyaya yakaudzwa Abraham yekuti kana wasvika ikoko ndichakuropafadza. Asi kana ndakuropafadza, iwe unofanira kuve chiropafadzo, kuve chikomborero kune vamwe vanhu. Kunyange wanga uchimbozvishandira uchifunga nezvako, tinowanzofunga kutenga mota yakanaka, kutenga imba yakanaka, vanhu vokuZimbabwe chimwe chinhu chandingada kuti timboita sokutsiurana. Tiri self-centered, tiri vanhu vanonyanya kuti tarisa iwe pache zvako, ndisingatauri chete vedhayasipora vakaenda, kunyange vakasarawo muZimbabwe, kunyange vatungamiriri vehurumende chaivo. Dai Mwari atibatsira kuti tizive kuti tinoropafadzwa kuti tive chikomborero kune vamwe vanhu. Tisarambe tiri self-centered, kuramba uchingounganidza zvinhu pauri nepauri nepauri.
Vateereri, ndinoimba kuti mazvinzwira mega mashoko makukutu zvikuru atapiwa nhasi naDr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuDurham kuNorth Carolina. Ndinoimba kuti muchange minesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC, ndoti morara zvakanaka.
Aiwa. Awa tinotenda zvikuru chikwata cheChristlike Choir chine kamboka tinoshandisa Jesu isimba rangu tichitendawo atanonoka wande tichiti muteerere zvakare chirongwa ichi svondo rinouya. Kambo kataridzira vana baba vose uyewo vana mai kanonzi chengeta kubva kuna Oliver Tukumtukudzi. Sezo nguva yapera regai timbo kupai zvabuda mitambo yekaso Premier Soccer League yatambwa nasi. Highlanders yarova Dynamos 1-0. 1-0 Tel 1 yaita mangange ne Caps United 3-3. Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0 Triangle 0 Chicken Inn 0 Mshowani Stars 0 Wange 0. Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vana chiremba, vana mukoti nevamwe vanoshanda muzvipatara voronga kuramwa mabasa svondo rino nenyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavari kuti hadzisi kukwana. Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukurangarira nekucherechedza mabasa anoitwa naana baba kana kuti Father's Day. Vechidiki vopembera zuva revechidiki muAfrica kana kuti Day of the African Child. Tabvafu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele. Thank you. soku isi